This is Studio 7 for Zimbabwe, coming to you live from the Voice of America in Washington.
Ino is Studio 7. Nepenyuro yenye adzirikitika mzimbabwe. Tirikute penyura tiripa mzindawe Voice of America urumu Washington DC.
Le is Studio 7. Umsakazo olipa izindaba ze Zimbabwe. Sisakaza singapha e Voice of America ese Washington DC.
Manera kanaka vatereri, tinosangana zvakare pa Studio 7, manera nasi uri musi wesvondo kubvumbi 20, 2014. Munotibata pa 919 AM, pa 4930, kana pa 12080 ne 15455 kHz pa shortwave. Munokwanisawo kutinzwa pa internet pa website yedu inoti www.voashona.com. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Anemi muchirongwa ndini Jonga Kandemiri, ndiri muWashington DC ndichiitai zvinhu zviri munhau dzedu dzanhasi. Makristu munyika votarisira kuzuva rekumuka kwaJesu reEaster Monday. Bato idzva reTransform Zimbabwe rinoti vanhu vari kushupika zvikuru makore makumi matatu nemana nyika yaiwana kuzvitonga kuzere. Asi ZANU PF inovimbisa vana veZimbabwe kuti zvinhu zvichagadzikana munyika kana yakapiwa mamwe makore ekutonga. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichiuya kwamuri ichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Ino iStudio 7 tiri kutepfenyura tiri pamuzinda weVoice of America uri muWashington DC tichikuudzai zviri kuitika munyika. Makristu munyika vari kutarisira zvikuru kuzuva remangwana reEaster Monday, apo vanenge vachipemberera kumuka kwemwanakomana waMwari Jesu Kristu. Mumwe mufundisi weMethodist muZimbabwe, Reverend Dr. Levi Kadenge, vanoti inguva yakakosha zvikuru kuvatendi sezvo ichivarangaridza nezvekufirwa kwavakaitwa naJesu. Ngatinzwei hurukuro yavaita naSandra Nyaira weStudio 7.
Rakatikoshera kwazvo nokuti kumuka kwaJesu kunoratidza kukunda, nokuti kufa kwake avo vakamuraya vakafunga kuti vamukunda, kureva kuti vakunda ivo mari pachavo. Asi kumuka kwaJesu kwakuratidzawo kukunda kwevanoti vakakunda vakazokundisiswa, nokuti kubvira paakamuka Chikristu chakambva chatanga kutekeshera kubvira ikoko kuJerusarema kusvika pasi rose, kuratidza kukunda kukuru. Saka kumuka kwaJesu kumakristu ndiko kunoita kuti chitenderi chavo chive chakasimba, kunyange vanhu vakataura kunyange zvisingashande kana zvinosoropodza Chikristu. Makristu ndopanokuwana simba rakanyanya, nokuti ruvimbo rwavo rwuri pakufirwa zvivi napakumuka, kukunda simba reguva nekuregererwa kwevanhu zvakaitwa naivo seJesu Kristu vari pamuchinjikwa.
Takatarisa mamiriro akaita nyika yeZimbabwe munyaya dzezvematongerwo enyika, nyaya dzeupfumi nezvimwe zvakadaro. Munofunga here imimi kuti kuregerera kwamuri kutaura kukurimo mukati memisha inogara vanhu, tichitarisa zvakaitika mumashure mukati memakore apfuura?
Vana veZimbabwe, mukatarisa nyango pasi rose, muenzaniso wacho isu vamunoti katsamati, munoonechokwadi vakashungurudzwa vakaitwa zvavakaitwa. Asi mukauya mukaona zviri pakati pemarudzi nemagariro avanoita, kana pasina vanoita zvavo zvokukwesedzera vamwe kuti vakanganise vamwe, rudzi rwokwedu runogona kugara nevamwe nyange nemuvengi chaiye. Hatinonoki kugadzirisa kana kuregererana. Kunyange munhu akasakumbira ruregerero, asi munozongoona vanhu vachigarisana. Asi handisi kuti ngavarege kukumbira ruregerero. Aiwa.
Mufundisi weMethodist Church muZimbabwe, Reverend Levi Kadenge, vari parunare muHarare naSandra Nyaira weStudio 7. Mutungamiri webato idzva rezvematongerwo enyika reTransform Zimbabwe vaJacob Satia ngarivhume vanoti makore makumi matatu nemana Zimbabwe yawana kuzvitonga kuzere, ruzhinji rwevanhu ruchiri kushupika zvinosiririsa. Vangarivhume vanoti vanhu vari kushupika pasi peutongo hwebato reZANU PF zvichionekwa nekuparara kwemigwagwa, kushayikwa kwemari munyika uye kuvharwa kwemakambani. Ngatinzwei hurukuro yataita navo.
vanhu vashungurudzika. Kana even infrastructure migwagwa chaiyo haisi kuita zvachose. Zvokuti taona kuti vanhu vakaremerwa zvakanyanyisisa. Zvinasi tinoziva kuti Zimbabwe ine upfumi hwakawanda. Tine madiamonds, tine goridhe, tine upfumi hwakawanda huri muzvicherwa. Asi dziko riri pautungamiri hwenyika ino. Pakuti hausi kugona kushandisa zvinhu nenzira dzakanaka. Saka izvozvo tichitenderera navanhu. Ndozvavari kunyanya kutiudza kuti aiwazv. Nyika yakuda kuti iende mumaoko evanhu vakanaka vanogona kugadzirisa nyika. Vane mweya nemwoyo nevanhu nenyika. Saka izvozvo ndozviri kuti tiwane rusvingo rwakanyanya kwese kwatiri kutenderera.
Matambudziko amuri kutaura kuti maona mumatunhu ese amapinda, zvinhu zvamuri kuona zviri kuitika makore makumi matatu nemana nyika iwana kuzvitonga kuzere, munoti
zvinonzwisa tsitsi, zvinosiririsa zvakanyanya kuti Zimbabwe yatora makore akawanda kudaro, vanhu vakadzviiririka economically, vanhu vasina rugare, vasina chekudya. Zvinonzwisa tsitsi zvakanyanya kuti nediamond rese retinaro muZimbabwe negoridhe rese retinaro muZimbabwe zvotiterere nguva yakadai kuti tiwane rusununguko rwakakwana chaizvo chaizvo. Ndizvo chimwe chezvinhu chandasvitaura vanhu patanga tichifamba kuti naini manga muripi kubva 1980 kungade nyika yakanaka. Ndamubvunzwa mubvunzo wewe nemuovheterani umwe akasangana naye tikamuudza kuti aiwa mazuva edu nenguva anga asati akwana, asina zvino atokwana. Saka zvinotipa tsitsi, ndosakeni tichinyanya kunzira kuti no tinofanira kunyanya kushanda zvakanyanya kuti tikurumidze kugadzirisa nyika nekuti vanhu vakaremerwa zvakanyanya.
Pane kurudziro iri kuitwa nevamwe kuti dai mapato ezvematongerwo enyika ari kukwikwidzana nezanupf abatana kuitira kuti apinde musarudzo dza 2018 seboka rimwe chete, imi muri kutambira sei kurudzire?
Isu setenseni Zimbabwe tiri bato idzva richangoitwa. Saka zvino vanhu ndo vanosarudza zvavanonga zvichida gwara redu rokufamba naro. Asi chinhu chikuru isu sepati kana sebato idzva tiriyo tingati muchirungu values based party, tiri bato rinokoshesa nyaya dzeunhu nekuti ndo vatinoona kuti huri kukanganisa politics dzedu dzemuno muZimbabwe. Saka isu tine nyaya dzeunhu kana mavalues sezvatinomiririra kuti haazokanganiswa reiwayo pakuedza kubatana nevamwe. Saka pari zvino bato redu harina kunge rakakurukura nezvokubatana kana nebato ripi naripi zvaro mukati menyika yeZimbabwe.
Vanga vari mutungamiri weTransform Zimbabwe vaJacob Satia ngarivhume vari parunare neStudio 7. Asi mutauriri weZANUPF varugare gumbo vanoti bato ravo riri kuziva nezvematambudziko akabata nyika asi rinoda makore mashoma shoma kuti zvinhu zvinake kuburikidza nechirongwa cheZimu Asset.
Nyika inoi takaiwana negidi. Saka taiwana negidi isiri kuti vana veZimbabwe vanofanira kushinga sokushinga kwatakaita tichigwaro sununguko kweZimbabwe. Isuwo sehurumende tinofanira kuti tigadzire mitemo yedu nemapolisi edu nemaprogramu edu kuti ave anobatsira vana veZimbabwe. Tisava vanhu vaya vanoda kuti isu tingobhenefita savatungamiri. Hai, toda kuti vana veZimbabwe vave vanogutsikana nezvatiri kuita. Saka mapolisi edu zvatoita zvese zviri geared kuti vana veZimbabwe vawane chokubata. Saka tinofunga kuti maprograms atinawo, maprograms eDZIM Asset atinawo, achaita kuti pakupedzira kupera 4-5 years tuenda kumaelection tinenge tawana zvakawanda zvinobatsira vana veZimbabwe. Iko ndo takatotanga maticha aichema, takavapa masalaries avo, vokurima vefoja, vokurima vechibage, kuchava nokuwana mukoho wakati kuti. Saka hatifaniri kuwara, hezvo zvinogwadza. Asi hatifungewo vanhu vakafira mumatondo vachigwira rusununguko kweZimbabwe.
Mataura nyaya imimi yekuti bato renyu rinofanira kuitawo zvirongwa zvinobatsira kuti vana veZimbabwe vaone pundutso. Vanhu vese vanoda kuona kuti ane vaanozivawo here apundutswa nenyaya iyi asina munhu waanoziya muZANUPF. Chivimbiso here chamuri kuvapa vanhu veZimbabwe?
Ndo zvazviri izvozvo. Yes, sometimes vamwe vanobhenefita nokuti ivo vanozivana navamwe vanhu vari muZANUPF. Pati zvirongwa zvedu ndezvomunhu wese, mwana weZimbabwe wese.
Vanga vari mutauriri weZANUPF vari kugare gumbo vari parunare muHarare naSandra Nyaira weStudio 7. Rimwe sangano revarairidzi reZimuta rinoti mangwana riri kuparura musangano waro mukuru wepagore uyo uchapindwa nevanhu vanodarika mazana maviri nemakumi mashanu. Mukuru wezimutava Sifiso Ndlovu vanoti dingindira regore rino riri kutarisa udzamu hwezvinodiwa kuti pave nedzidzo yakanaka. Dingindira iri rinoti quality teachers, quality tools and quality environment a must for public education. Katinzwe huri kure yataita navo.
Tine conference yetu inotanga mangwana. E-annual national conference. Conference inozovatanidza vaedzidzi vakawanda vanobva kuma provinces ese munyika muno muZimbabwe. Tinorangarira kuti tinenge tine madelegates anosvika 250.
Mungatudzowo kuti dingindira remusangano wegore rino chii?
Chikuru chataurwa mugore rino chiri pamusoro pe theme yeconference yedu. Yekuti tinangane nezvo kuti quality teachers, quality tools, quality environment is a must for public education. Chiwombe chataura ipapo ndechekuti timborangarira zvekuti iwo maticha anosimudzira sei quality yeeducation yedu. Haisizve zvinhu zvinofambirana nezvecurriculum nezvekudzidzisa vana zvinozoti matools acho anosimudzira sei quality education. Patiri kusarira munyika muno muZimbabwe ndepapi? Haizve tizotarisa futi neenvironment yacho tichitarisa nezvekuti iyo nyika yetu iyi pauri kudzidzira vana inzvimbo yakakodzera here? Inzvimbo inosimudzira zvedzidzo here? Ndezvezvozvo tazviongorora panyaya iyoyi yequality education.
Tichiona kuti zvamuri kutaura zvinodawo hurumende mukati, muchavakoka here vehurumende kuti vange varipo vachinzwawo zvamuri kukurukura kana kupawo pfungwa dzavo?
Hongu takavakoka, vakatiudza kuti vachasvika. Ameno kuti vanenge varipo here? Asi tinozosimbaridza nechekuti tinozobura nemaresolutions atinozoshandisa kuengeja hurumende.
Avanga vari mukuru wezimutava Sifiso Ndlovu vari parunare muHarare neStudio 7. Direct from Washington, the voice of America, VOA. Yashike nguye kuti tichienda kuna Blessing Zulu weStudio 7 muchirongwa chaanotarisa zvinosangana nevechidiki muupenyu hwavo mungave muZimbabwe kana kunze kwenyika.
Nokutambira nemufaro vatereri muchirongwa chedu chinotarisa zviri kuitwa pamwe nezvinosangana nevechidiki muupenyu hwavo. Nasi taita rombo rakanaka tatsikwa nemutedzeri wegurukota rinona nezveutano Dr. Paul Chimedza. Muchirongwa chanhasi tinoda kuti tinge tichitarisa urongwa hwehurumende hwekuedza kurwisa chirwere chegomarara kana kuti cancer. Hurumende iri kuparura chirongwa chekupa vana mushonga weHPV vaccine unobatsira kudzivirira icho chirwere chegomarara. Vana vachange vachipuwa mushonga uyu vanenge vari pamakore ari pakati pemapfumbamwe nemakore 13. Tinokutambira nemufaro paStudio 7 Dr. Chimedza.
Tinotenda.
Dr. Chimedza, nhasi tinoda kuti tinge tichitaura nechirongwa chiri kuparurwa nehurumende cheHPV vaccination. Chii chaizvo chinonzi HPV?
HPV utachiona unokonzera chirwere checancer yemuromo wechibereko kunyanya-nyanya. Saka programu yatinacho inonzi HPV vaccination ndoyokuti tiri kutarisirai isusu kuti vasikana vari pakati pemakore 9 18 vawane vaccine inodzivirira chirwere checancer yemuromo wechibereko.
Mungatudze kuti chirongwa ichi chiri kutangira kupi chaizvo?
Chirongwa ichi chiri kutanga kumarondera nekubatebridge. Chichatanga nemadistrict maviri aya tichiongorora kukwanisa kwavo kukavha vanhu vakawanda nokuvapa vaccine iyi. Tozoongorora kuti patinopedza madistrict maviri aya muna 2016 ndomba tiri kuita launch the national program yokuti titi vanhu vese nyika yose vasikana vari pakati pemakore andataura makore 9 to 18 vakwanise kuwana vaccine inovadzivirira kuti vasabata gomarara romuromo wechibereko.
Ko, kana ndine mwana wangu musikana wandoda kuti ange achiwana mushonga iwoyu weHPV vaccine, anoenda kupi chaizvo munzvimbo dzamataura idzi dzemarondera nebite bridge?
Uko kumakliniki madistrict hospitals, marural health centers, vachange vachitaura nezvazvo. Zvokuti nzvimbo dzokuenda dzichange dzichiziviswa zvakasimba munzvimbo idzodzo. Kune mamwe vasiri mumadistrict aya, asi vanoda kuti vana vavo vadzivirirwe. Vaccine iri inowanikwa mafamasi, ichange ichiwanikwa mumafamasi, ichange ichiwanikwa kunana chiremba, but iri kuprivate sector. Inoti dhurei, ichange ichiwanikwa kunana chiremba, but iri kuprivate sector. Inoti dhurei.
Ivo vabereki vari kunzwisisa here vamwe vamuri kumbotaura navo Dr. Chimedza?
Tinotarisira kuti zvichafamba zvakanaka. Hapashayikwi vamwe vanozviisa nepazo. Vane zvinangwawo zvavo zvinenge zvisina kufanana nezvevanhu uye zvehurumende. Uye nokunzwisisa kwavo kungaenderani nekunangana kwamune makaita kubatsira sehurumende. Asi tinotarisira kuti pakupedzisira pazo tinoremba kuti vana veZimbabwe vachaziva kuti HPV vaccine iyi inogona kutoreva mutsauko pakati peupenyu nerufu kuvana vanenge vaiwana nevanenge vasina kuiwana. Saka home kusanzwisisa kunogona kuvapo ende zvinowanikwa pane kuwanda kwevanhu. Asi tinenge tichikurudzira kuti painosvika pane vanhu vanoteerera, painosvika kuBaitbridge, painosvika kumarondera tichitanga, zvinoita kuti vanhu vanzwisise ende kubengendera kwacho kozopararirawo kune dzimwe nzvimbo.
Aiwa, tinokutendai zvikuru Dr. Chimedza nekupinda muchirongwa chedu.
Tatenda vazvo.
Manga makateerera kubva kumutedzeri wegurukota rinoona nezveutano nekuchengetedzwa zvakanaka kwevana Dr. Paul Chimedza muchirongwa chedu chinotarisa zviri kuitwa pamwe nezvinosangana nevechidiki muupenyu hwavo. Aiwa vateereri, ngatiisiirei pano, tosangana zvakare svondo rinouya. Anokoneka ine mufaro ndini wenyu Blessing Zulu, ndokusiyai mina Jonga Kandemiri.
Kambo pamuchinji kwa kubva kuna mechanic manyeruke tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu sezvo nguva yedu yapera regai timbotarisa musoro yenhau zvakare. Makristu munyika votarisira kuzuva rekucherechedza Easter Monday. Bato idzva retransform Zimbabwe rinoti vanhu vari kushupika zvikuru makore makumi matatu nemana nyika yaiwana kuzvitonga kuzere. Asi ZANU PF inovimbisa vana veZimbabwe kuti zvinhu zvichagadzikana munyika. Tava tasvika kumagumo echirongwa chedu. Anokuonekai achitimuwe nezuva reEaster rakanaka. Ndini Jonga Kandemiri ndiri muWashington DC. Ndokusiyamina Sandra Nyaira.